mutongo wapiwa nedare uyu inoutambira nemufaro nekuti tikatarisa zvikonzero zvanga zviripo kuti masanctions acho avepo kwaive kunyunyuta kwekuti hurumende yaivepo kana kuti vanhu vaive muhurumende iyoyo vaikonzera kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu saka kuti dare rizobvumira mumwe weavo vari kunzi ndovaikonzera kumbunyikidzwa kwekodzero idzodzo kuti vawane mutongo unovabatsira kuramba vachidzvanyirira kodzero dzevanhu zvinhu zvisingaiti uye zvanga zvisingatarisirwi nenyika yose saka ndinoti kutongwa uku kwaburitsa pachena kuti kudzvanyirirwa kwekodzero dzevanhu hakuna kunaka uye hachisi chinhu chekuhwanda nacho chekuti uri muhurumende
tichitarisawo kuti pane imwe nyaya yakakwidzwa nehurumende kuburikidza nemuchuchisi mukuru wayo vajohanis tomana kudare rimwe chete iroro zvichazofamba sei panyaya yavatomana iyi
ndinoona sokuti nyaya yatomana ichangopera semuperero waitawo yavageorgia nekuda kwekuti nyaya idzi dzakafanana uye dziri kuunzwa nevanhu vari muboka rimwe chete sokuti ivo vatomana pavakanga vari attorney general vaitovewo mumwe weavo vaive muhurumende yakakonzera kuti izvi masanctions acho ange aripo pakutanga nokudaro handione sokuti dare richazochinja maonero araita pana vageorgia nekuti yave nyaya yatomana saka ndikuona sokuti tichangoita mutongo wakafanana.